vanhu ivavo vapinda mudare vakanzi nedare hapana mhosva yavari kuona, saka vanzi vadzoke kudzimba dzavo. Vanhu ava vanobva kudunhu rinonzi Kazozo kunyaka North. Havana kuba mbeu kwete, vakasvika paibhawiwa mbeu vakanzi ivo havapiwi mbeu nokuti vanhu veMDC. Saka ivo vakatora share yavo yembeu nechisimba. Izvozvo zvinobvumirwa, hapana munhu anobvumirwa kunyima munhu mbeu, nekuti mbeu haiziye ZANU-PF, mbeu haiziye party. Mbeu iri kubva kuhurumende, hurumende ichitenga mbeu iyi nemitero inobhadharwa nevana veZimbabwe. Saka chatinokurudzira kuvanhu vedu vese vari muZimbabwe ndechekuti kana vakangoona chete pari kuitwa zvokunyimanwa mbeu, ngavatore mbeu iyoyo kana nechisimba nokuti ndeyavo. Hakuna munhu anobvumirwa kunyima umwe munhu chikafu kana kunyima umwe munhu mbeu. Saka dare raona pasina mhosva rikati vanhu ava vaende kudzimba dzavo.
Asi amonzora, hamuoni here kuti munenge muchikurudzira mhirizhonga kana muchiti vanhu vanga vachibvuta mbeu kana zvinhu zvinenge zvichigoverwa izvi?
Kwete, hatisi kukurudzira mhirizhonga, tiri kuti munhu tora share yako. Hatisi kuti bvuta mbeu idzodzo, aa. Sezvakaitikwa kwaKazozo uku, munhu mumwe nemumwe aipiwa 10 kg. Ava vanhu havana kutora 20 kg kana 30 kg, vakatora 10 kg yake iyoyo. Saka ikodzero yako kutora mbeu yako kana maona kuti pakuitwa zveuori.
Hakuna here mamwe matanho akareruka anogona kuteerwa kugadzirisa dambudziko iri?
Kana aripo, vanhu vehurumende ndo vanofanira kuzvigadzirisa. Asi isu tiri kuti enough is enough. Hatingaiti zvekuti sarudzo dzobiridzirwa, dzapedza kubiridzirwa vanhu votanga kuharaswa futi munyika muno. Kwete, ipapo hatibvume. Hatisi kukurudzira mhirizhonga, asi tiri kuti kana paine uyo ane pfungwa dzekunonyima vanhu, ane pfungwa dzekuda kunoita rusarura kuvanhu, ngaabva aziva kuti akasvika ikoko vanhu vanozviramba. Tiri kukurudzirawo avo veZANU-PF kuti varambewo kuti vapatsanuranwe nevavakidzani vavo.